kazhinji kacho mukatarisa vanhu ivavo vane maoko asiri mafingerprints asiri kubatwa nemushina vanhu vechirume tingangokanganisa hangu kutaura kuti varume nguva zhinji vakasiyana nesu madzimai kuti madzimai tinoshandisa malotion nemafuta nezvimacream zvakawanda wanda saka ganda redu rakapfava kupfuura revarume revarume rakaoma riri dry saka mafingerprints anononoka kuregista ndosaka muchinzwa vachizokumbirwa kunzi isai maoko enyu muvhudzi vachifungidzwa kuti kuda muvhudzi mune tumafuta tungangoenda pazvigumi isai maoko enyu pamhanza kana pachirefu zvese zvinenge zvichiitirwa kuti maoko iwayo apfave mafingerprints anga achinyoreswa haisi mhosva yemushina imhosva yeganda redu rinenge rakaomarara risina risingakwanise kuriregedza mafingerprints ende izvi zviri kuwanika muvanhurume saka ndichakurudzira vanhu varume vazhinji kuti vanhurume vazhinji kuti kana vakuenda kunonyoresa ngavangopfavisa maoko avo kungobata tumafuta tushomanana tingadai turi vaseline tingadai turi tulotion kungobata kuti maoko avo anga akapfava vanoona zvinhu zvavo zvichikurumidza kufamba
asi neuwandu hwevanhu varipo nemishina yaminawo muchine chivimbo here chekuti mungakwanise kuti munyorese vanhu vanosvika kana kupfuura mamiriyoni manomwe
wongu ndinoramba ndichidzokorora kuti kuparura kwatakaita chiitiko ichi ndeiko kuti takati tiri kutanga pamadistrict office edu hazireve kuti blitz yatakati tichaitai kana kuti outreach program iya yatakati tichaita hatichaita outreach program yedu iri kutanga muna October sekutaura kwatakaita kana mishina ine 2600 yauya saka tinenge taane mishina yese 3000 ichishanda panguva imwe chete ende tarisiro yedu ndeyekuti hongu tinobata nguva yedu yatakazvitarira yekupedza muna December
sava mwachiri kuchema chema kuti havasi kunyatsonzwisisa kuti zvitupa zvesimbi zvinoshanda here
hongu zvitupa zvesimbi zvemarata zvinoshanda cheplastic zvakare chinoshanda chebepa chine mufananidzo chinoshanda nepassport ichiri kushanda zvese izvozvo zvinoshanda ticharamba tichingokurudzira vanhu patinge tichitaya tinoti yovota education tisati takanga blitz kuti zvese izvozvo zvinoshanda.